Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kurume 3/2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Mwonzora vopikisa mutongo wedare repamusoro reHigh Court wekuti kusarudzwa kwavo hakusi pamutemo. Magweta emutori wenhau Blessed Mushanga oronga kuenda kudare repamusoro kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump votarisirwa kutura mashoko kunyika yavo mangwana manheru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Mwonzora vanoti vari kupikisa mutongo wedare repamusoro reHigh Court wakaturwa nemusi wechishanu svondo rapera wekuti kusarudzwa kwavakaitwa semutungamiri webato iri muna 2022 kwainge kusiri pamutemo. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo muHarare nhasi mangwanani, vaMwonzora vapuma bato reZANU PF uroyi vachiti ndiro riri kukonzera nyonga-nyonga mubato ravo, vachiti vatoenda kudare repamusoro reSupreme Court nechikumbiro chekuti mutongo wakapiwa nedare reHigh Court uyu uraswe. Dare repamusoro rakati vaMwonzora vakatyora bumbiro remitemo yebato ravo nekuzoita musangano mukuru weCongress muna zvita 2022 nguva yainge yaturwa nedare yatodarika.
Yai yakaendeswa mukoti muna 2023 haina kutongwa, 2024 haina kutongwa, 2025 yazotongwa taita zvinhu zviviri. Chekutanga tangataramba nyaya ye 2030. Chechipiri vakativenga vakaona zvatakaita pahumbanikwa apo zvakaratidza kuti bato reMDC ramuka. Saka tiri kuzviona kuti kune ka faction kemuZANU PF kane chekuita nezvikuitika izvi muno muMDC.
Asi mukuru muhofisi inoona nezvekubuditswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vanoti bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya.
Isu tazvijairana kuti isu tisu bato rinoita zvinhu zvevanhu, isu tisu bato rinofamba nevanhu. Saka kuti vamwe vaone sekuti vaita basa vanofunga kuti kutitsokodzera nekutisvibisa ndiko kuita basa. Zvisinei, isu seZANU PF hatinei nematare enyika. Isu seZANU PF tinotori pasi nematare enyika. Ndosaka zvichiwanikwawo kuti tinotoendawo kumatare tichidyiwa tichikunda mashoko avaMwonzora ndeenhando.
Vakamboita sachigaro weMDC vasati vadzingwa pachigaro ichi navaMwonzora muna 2023 vaMorgan Komichi vati vanofara chose nezvakabuda kudare reHigh Court.
Congress yakaitwa in 2022 yakaitwa zvisina kunaka. Ndanga ndiripo throughout, ndakatoona huipi hwayo pabve kutanga kusvika pakupedzisira. Ndanga ndiripo pose ndaiyambira kuti apa hapana kunaka, asi ndangatingateereri hwi noda kuti pane vamwe vanhu vanoti kana vakuda power vanokangamwa constitutionalism. Tinoda kuti High Court judgment yabuda ishandiswe kuunite vane veMDC.
Mumiriri weMDC mudunhu reAmerica vaDan Moyo vaudzawo Studio 7 kuti vari kutarisira kuti mumwedzi mitanhatu iri kutevera kuchaitwa musangano wekusarudza utungamiri weMDC sekutaurwa kwazvakaitwa neHigh Court.
Tine basa guru ratofanira kuita riri pamberi pedu kuti tiunganidze vanhu vedu kunzvimbo zvese dzekuZimbabwe kuti vaitewo macongress avo emastructures, tichitangira ikoko kumawadi tichienda kumadistrict tichienda kumaprovince tozogumisira paNational Congress inofanira kuti iitiwe before August. Ndozva taurwa neHigh Court izvi.
Taedzawo kunzwa divi rava Elias Mudzuri avo vakadzingwawo mubato reMDC navamonzora muna 2023 asi nharembozha yavo yanga isiri kupinda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Magweta emutori wenhau weAlpha Media Holdings, Blessed Muhlanga, ati ari kugadzira mapepa ekuti akwire kudare reHigh Court achipikisa danho redare remagistrate nechishanu chadarika rekunyima Muhlanga mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kuumba. Rimwe remagweta ake, vaChris Mike, vaudza Studio 7 kuti vangomirira kuti vawane magwaro anotsanangura zvakaitika mudare nechishanu kuitira kuti vabatanidzire magwaro avo kuenda kudare repamusoro reHigh Court. Uku dare ramagistrate kuPlumtree rinonzi nhasi ratadza kunzwa chikumbiro chenhengwe yevechidiki yemutwakazi Republic Party vamukululi Jele chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuita zvemusarinya iraswe mushure mekunge mutongi wedare amai Aileen Munamati vanzi varwara. Izvi zvinonzi zvaita kuti nyaya iyi iendeswe kumberi kumusi wechitatu svondo rino. Mune imwe zvakare nyaya iri kumatare edzimhosva, varwiri vekodzero dzevanhu vanosanganisira munyori weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere, muzvare naMatai Kwekweza, vaSamuel Gwenzi navaEmmanuel Sitima vanonzi vanga vari mudare zvakare nhasi pamhosva yavari kupomerwawo yekuita zvemusarinya uye vanzi vadzoke zvakare kudare mangwana. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende mhosva yekushandisa matare edzimhosva kuranga vanoonekwa sevanopikisana nayo. Hurumende yagara zvayo inoramba zvipomerwa izvi ichiti matare haatarise kuti munhu abuda mumba maani. Mukuziya nezviri kuitika kumatare, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitaura vakazvimirira vamarufu mandewere kuti tinzwewo maonero avo.
Asi
tichitarisawo nguva iri kuzotorwawo nyaya dziri kumatare, inguva dziri kuonekwa nevamwe sekunge dzinenge dzakarebesa nyaya dzichidhonzwa dziri kumatare.
Munhu wese zvake muZimbabwe ane mvumo yekutongwa zvichimbi chimbi nenguva yakakodzera. Hazvifaniri kuti nyaya dzinge dzichitora nguva yakareba vanhu vachingouya kumatare nekunyika pakati pematare vachidzorewo vasina kutonga. Nekuti panosunga munhu panofanira kutosunga munhu atori nehumbo
Pane vamwe vari kugunun'una vachinyunyuta kuti matare ave kushandiswa nezvematongerwo enyika. Munobvumirana nawo here kana kuti munopokana nazvo tichionawo matarisiro avanenge vachiita nyaya dziri mumatare?
Vanhu vese veZimbabwe vane mvumo yekuona maonero akadaro nokuti vanenge vane humbowo hwekuona kuti pane zvakati zviri kuitika. Vanenge vachiona vanhu vatsunga, vanenge vachiona zvakaitika vanavajamaa mutimba nezvakataurwa nevatauriri vemusangano weZMPF. Vanenge vachiona zvinge zviitika mumatare. Saka vanhu vezimbabwe havarambidzi kunge vane muono iwoyo. Asi ini segweta hangachindipatwe pamhepo kuti matare zvechiwakumbunikidzo vatu ari kubatwa nati ari kushandiswa matongerwo enyika isina humbo hwakwana. Asi vanhu vezimbabwe vane mvumo wekuona nekodzero yekuti vape maonero avo wekuendwa nezvavanenge vachiona zvinenge zvichiitika.
avanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitaura vakazvimirira vamarufumandevere vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona Channel, paWhatsApp uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda paFacebook page patinokupai link yekuenda paVOA Shona WhatsApp channel. Masangana anorwira kodzero dzevakaremara munyika abatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva rezveutano hwenzeve reWorld Hearing Day. Iri izuva rakatarwa neUnited Nations uye rinocherechedzwa musi wa3 kurume gore roga roga. Dingindira regore rino rinokurudzira kushandura pfungwa kwevanhu pakatariswa utano hwenzeve. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika bhiriyoni imwe chete vanorarama nedambudziko rezvirwere zvenzeve pasi rose. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanorarama neurema vari mukuru wesangano reSigns of Hope Trust, muzvare Samantha Suwanda, kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kuda kutenda nekuda kweWorld Hearing Day. Izuva riripo pasi rese kuti tichenjedzane nekuda kweutano hwedu hwenzeve. Tiri kuona kuti tikatarisa National Disability Policy yedu yemuZimbabwe iri kutaura kuti more than 60% emadisabilities maacquired disabilities. Zvichireva izvo kuti vanhu havana kuzvarwa vakadaro. Pane zvakaitika kuti munhu ave munhu ane urema.
Tingati muZimbabwe dambudziko renzeve iri rakakura zvakadii.
Tiri kutarisa number yemacases including enzeve kuti akakwirisa. Tiri kutarisira kuti tichenjedzane nevanhu kuti vachengetedze utano hwavo hwenzeve.
Matambudziko avanozosangana nawo ndeapi?
Tikatarisa matambudziko akawanda anosanganikwa nevanhu, especially vakawana dambudziko rekusanzwa vakura, akafanana nedepression, akafanana nemamwe mental health challenges zvavo, neeconomic cost yedisability. Tikaona kuti pane zvimwe zvavakufanira kutenga nekura rama kwako zvekare kunochinja. Saka isusu tiri kuti ngatichenjedza nei pazuva iri.
Masangano pasi rese ari kuitawo zvipi nemiwo zvamaitawo ndezvipi nezvenyaya idzi?
Pane zvakawanda zviri kuitwa pasi rese kuti vanhu vaziviswe nekuda kweutano hwavo hwenzeve. Tiri kuti isusu maorganization akawanda pasi rese ane zvaari kuita. Isusu sesangano takamboita appeal yatakaita kuMinister of Finance tichitaura kuti tiri kuda hurumende itibatsire nekuda kwemari dzinodiwa kuti dziende kuassistive technology. Izvi zvinosanganisira mahearing aid, maapplications atingashandise mumafoni kuti vanhu vane hearing loss vagone kushandisa. Uyezve tine assistive technology strategy yedu yakalonjwa neMinister of Health. Tine National Disability Policy yedu inotaura zvinhu zvakawanda maringe nekuti vanhu vane hearing loss vangabatsirike sei. Asi message hombe yezuva ranhasi ndeyekuti zvinogona kuti tizvidzivirire izvozvo nekuchengetedza utano hwedu hwenzeve.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevakaremara vari mukuru wesangano reSigns of Hope Trust, muzvare Samantha Sibanda, vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika yeAmerica waDonald Trump nemusi wechishanu kuti vanyorerane chibvumirano chekuti Ukraine ipe America zvicherwa zvakakosha senzira yekudzosa imwe mari yayakapiwa neAmerica kutenga zvombo muhondo yayo neRussia. Ukraine iri kuchema-chema kuti kunyange ichapa America zvicherwa izvi, nyika iyi haisi kuzvipira kuibatsira kuidzivirira pakurwiswa neRussia. Dzimwe nyika dzekumabvazuva kweAfrica dzabatana nemasangano akazvimirira oga kuedza kutsvaga nzira dzekupedza nzara yapfunya chisero munyika idzi nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Chinangwa ndechekuti patsvagwe nzira dzekuyambira vanhu nezvemamiriro ekunze pachine nguva. Nyika idzi dzinoti Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan ne Uganda. Ongororo ichangobva mukuitwa nesangano rinoona nezvevana muUnited Nations reUNICEF inoratidza kuti vana vemuZimbabwe neNigeria vari kukura vari ndonda nenyaya yekushaya zvekudya zvinovaka muviri. Nzara yakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze ndiyo iri kupa kuti dambudziko iri riwedzere. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
UNICEF inoti mazuva chiuru chimwe chete kubva panenge pazvarwa mwana akakosha zvikuru pautano hwake uye anenge achifanira kudya zvinovaka muviri kuti asakure ari ndonda. Asi muZimbabwe nyaya yenhamo iri kupa kuti vana vakawanda vatadze kukura zvakanaka. Sangano iri rinoti vana zvikamu 24 kubva muzana vari pamakore anosvika mashanu vari kukura vari ndonda. Kochii chiri kupa kuti zvinhu zvidai? Vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi kwave kupa kuti vatadze kuwanira mhuri zvekudya. VaOwen Runesu vekuchitungisa vanoti vane chido chekutengera mhuri yavo chikafu chine utano asi havakwanise nekushaya mari.
Handishande ndirikungoita zvokungwavha ngwavha. Iye zvine izvi maApple semuenzanisi matatu anoita $1 mari yacho ndinoiwana upa apa ndine vana 6. Saka zvatinongoita kungovapawo zvatinenge tawana izvo sadza nemufushwa wandakanotorawo kumusha. Muriwo chaiwo chaiwo hatigoni kuurima nokuti mvura chaiyo chaiyo hatina. Taani makore tisingatombozivi mvura mumapaipi. Saka zvino tinozviita sei?
Asi nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekutadza kudya kwezvinovaka muviri rinogona kukonzerwa nekushaya zivo.
Malnutrition hachisi chirwere cheurombo kana chekushayiwa mari. Tinoti chirwere chekushaya njere ruzivo uchenjeri. Chirwere cheignorance. Nyango munhu ari kumusha, nyango munhu asina mari anokwanisa kuwanawo nzungu. Ukarimawo nzungu dzako kuya dovi woisipa wana wako dovi kaita chimodho chako upaona dovi ukabika poriji rako rehupfu unoisa ufuritu dovi imomo zvinobatsira kuti mwana wane manutrient. Vana vakawanda vatinoona vanoita malnutrition hakusi kuti vabereki vari kunyanya kushayisisa sere, asi nhau yekuti vana vari kunyanya kupiwa chikafu chisina utano vanopedzisira vachitengerwa mazepe vachitengerwa mafrizits.
Dr. Chiripanyanga vanoti vana vane dambudziko rekusadya chikafu chinovaka muviri vanoratidzika nevhudzi rinoerera, matumbu akazvimba achivaima uye nemateya. Chiremba Life Zambezi vatsinhirawo vachiti chikafu chose chinopiwa vana chinofanira kunge chiine kudya kwakakwana.
Balanced diet, tiri kureva kuti chikafu chinofanira kuwanikwa according to the needs dzemuviri. Saka macarbohydrates anofanira kuwanikwa zviri proportional, maproteins anofanira kuwanikwa zviri proportional, mafats anofanira kuwanikwa zviri proportional.
Mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe zvinafundo Hilda Matarira vanoti vana vakasadya zvinovaka muviri vanogona kufa kana kurwara nezvirwere zvakaita sekwashi, marasmus, zvirwere zvemoyo neitsvo.
Malnutrition inowanikwa zvemuwa mwana kana ari akakurisisa atinoti obesity. Inenge ichikonzereswa nemashugars akanyanyisa, excessive energy yamashugars emacarbohydrates mumuviri. Anowanikwa achinyanya kuwana zvirwere zveheart failure. Anowanikwa achiwanika zvirwere zvetype 2 diabetes mellitus, nezvirwere zvekwira kweBP, asthma, liver disease nezvamabhonzo.
Bazi rinoona nezveutano rakaona zvakakosha kutangisa zvirongwa zvekupa vana vadiki chikafu munharaunda nemuzvikoro kuti vasayaure nenzara vachibatsirwa nemasangano akazvimirira oga. Ongororo yakaitwa gore rapera nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment rinounza pamwe chete sehurumende nemasangano akazvimirira oga zvinoratidza kuti vana vanosvika mamirioni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 5.9 million kumaruwa vakatarisana nenzara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidzi.
Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mangwana vari kutarisirwa kutura mashoko emamiriro akaita zvino munyika yavo kana kuti State of the Nation Address. VaTrump vachatura mashoko aya mudare reparamende reUS Capitol muWashington DC. Aka ndeke chishano vaTrump vachitura mashoko pamberi pematare maviri akabatana anoti reHouse of Representatives nereSenate. Kubato rinopikisa remaDemocrats, Senator Elisa Slotkin vaimbova musori weCIA ndovachapawo divi ravo rebato ravo vachipindura vaTrump. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
President Trump vanotarisirwa kutaura zvakawanda chaizvo zvinobata nyika yeAmerica, zvinobata pasi rose. Takatarisa isu zvinobata nyika yeAmerica inyaya yeimmigration yavanhu vanouya muAmerica munomu vamwe vozogara vasina mapepa, nokuti kubvira pakukambena kwavo kuti vazovhoterwa navanhu vahwine vakanga vachivimbisa vanhu vomuAmerica nepasi rose kuti vachaedza nepavanogona napo kuzama kumisa nyaya ya zvevashayi vanhu vanouya muno muAmerica umu dzinge dzakamira zvakanaka. Mabhodha anga asingangovhinzi vanhu vachipinda, zvekare vanhu vari muno kana vachikwanisa kugadzira mapepa avo ugaro hwomuno vagadzire nenzira dzakanaka, vanoda kuenda kudzokera kunyika dzavo vanonge vachipuwa rudetsero rwokuti vanatso kudzokera kunyika dzavo zvinoruremekedzo mukati.
Tingaonawo here vachitaura pamusoro penyaya yekumiswa kwehondo pakati peUkraine neRussia?
Ndiyo imwe nyaya huru chaizvo iyoyo yavaitaura kubvira vachikambena kupinda upresidendi. Zvekare isu tichinatsokuziva zviri pamoyo kuutongi hwomuAmerica ndohwokuti pasi rese kunge kuino runyararo noutongi hwejechetere. Saka vaTrump vanotarisirwa chaizvo kunge vachitaura nyaya yehondo yekuUkraine, nyango pakamboita hapo kutaudzana, asi tinoziva isu kuti norweseri vari kugadzirisana zvokuti hazvishamisi kuti pavanotaura mangwana vanenge vachitaura nenzira yekugadzirisana, nokuti ndicho chido chenyika yeAmerica noutongi hweAmerica huri kutungamirirwa navaTrump. Tazoka zvekutaura pamusoro pehondo iri kuGaza kuti hondo idzi dzikwanise kunge dzichipera sechivimbo chavakagara vataura kuti ndochivimbo chavo, zvekare zvinobva zvaratidza utungamiriri hweAmerica pasi rese, zvichizopa zvekare uremekedzo kunyika yeAmerica kuti aiwa inyika inoda runyararo, inyika inoda utongi hwejechetere.
Tombotarisa nyaya yeupfumi hweimo muno muAmerica, mungawane vachiziya nezvazvo here?
Vanenge vanotarisirwa zvekare kutaura pamusoro poupfumi hwomuAmerica, nokuti vakapa chivimbo pavaipinda muutongi kuti vachazama kuona kuti zvinhu hazvisi kukwira here, vanhu havasi kuomerwa noupenyu here, zvekare mabasa achawanda here. Tinoona isu kuti vari kuedza kuisa mutemo wokuti zvinotengwa kunze kweAmerica zvinge zvichiiswa mitero yakati kurei. Vane chinangwa chavo chavanenge vachiitira izvozvo.
Vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha, nyanzvi munyaya dzezveupfumi, vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, vari parunare kwakare kuOhio naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7, mukase paStudio 7 apo. Ndauta yangu ito chao ni nichamawa blessing mushanga echo. Shuitika mu Zimbabwe echo, ngisha mkutina suru echo. Zimbabwe inike no zikarangi kudzidza bari, hatu yeta echo. Ashwiti taure chungi. Kuita Zimbabwe echo, hana zata hai matu ofumus. Kuita nga anta sangu zidza echo, hatu kuita echo. Kusunga mtu mtuwe na hau, basi na haita mtu mtuwe na hau. Mtuwe na hau, 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 m Saka mufunda basa yake kumasha sikati kuti chokubirikidza sanepa kubata mashoko emburishonga kubata mashoko emburishonga uri yo afa bata munhu iyeyo kuti bata munhu wapo basa wapo kuchirunga just wapo pp job
makadii muri Zimbabwe ndibaba chinogurei vari kutaura ini chinondishamisa ndechekuti wanana munagagwa negovernment yake vanofosa matare kuti asunge majournalists nekushungurudza majournalists zviri kuitwa muhlanga izvo vana Hopewell vakashungurudzwa vana Scala vakashungurudzwa vana Beat vakashungurudzwa vana Natimba vakashungurudzwa nana Tete awo musangano wechenja vakashungurudzwa pata maminista mazhinji ari kuba havasi kusungwa ende vanadhuana ningikini vakaba mari yekovid ningikini vakadza maminista aya mari yekovid takaiona ichitorwa mari yenasa takaona ichitorwa 15 billion hapana akasungwa
manhero akanaka pastudio 7 Studio 7 ndi microphone yedu yatinoimba nayo but mukasa playa maaudio mukasatora nguva yekuti vanhu mutipe mukana wekutaura hapana nharo dzamuri kutepfenyura toda kuti isusu muti player maaudio heda ndine kutaura kwandinako pamusoro peZanu-PF Zanu-PF munhu akaperera grade 5 kana grade 3 anozviona kuti Zanu haina chido chevanhu pamoyo Zanu haide vanhu Zanu ine vanhu vayo vainodyisa mari vanoima nayo saka vanhu veruzhinji tsamba dzavo hadzikosheswe neZanu-PF Blessing akamuvharira izvizvi mumwe wedu isusu veruzhinji ukatarisa mota dzekupiwa vanhu nezanu 100,000 220,000 munhu asina pekugara zvinhu zvinoratidza kuti Zanu-PF haina musoro
manhero akanaka pastudio 7 vablessed muhlanga vakasungwa hurumende yezanu-PF yamunangarwa haisvodineko tinovazungira kuti vanoda kukonzeresa mhirizhonga ko avo vanhu vari kuti vamunangarwa ngavarambe varipo kusvika 2030 havasivo vanhu vari kukonzeresa mhirizhonga here vavo munyika because zvinhu zvisingatambirwi nemunhu wose munyika saka vanhu ivavo ndo vanhu vari kukonzeresa mhirizhonga saka avo vari kuti izvezvo hazviiti ngavarege vataure nekuti ifungwa dzavo
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri veStudio 7. Vanoda kupinda muchirongwa tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchirudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. Mitambo yeCastellaga Premier Soccer League yakatanga mukupera kwesvondo uye mitambo iyi yakabuda yakadai seizvi. Scotland 1, Triangle 0, Herentals 2, Tel 1, 1, Simba Bora 0, FC Platinum 0, Manica Diamonds 1, Yada FC 0, Chicken Inn 0, Bigita Minerals 0. Kwekwe United 1, Ngezi Platinum 1, Koti Greenfuel 1, Caps United 1, Kotiwo Moors 1, Highlanders 0. Dynamos yakaita Omangange 0-0 neZPC Kariba. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvino mapato anopikisa emunyika mushure mekunge dare repamusoro reHigh Court rati mutungamiri weMDC waDouglas Muonzora vakasarudzwa zvisiri pamutemo muna 2022. Ukuwo kubato reCCC kune kunetsanawo kurimo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvungwa yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Muonzora vopikisa mutongo wedare repamusoro wekuti kusarudzwa kwavo hakusi pamutemo. Magweta emutori wenhau Blessed Muhlanga oronga kuenda kudare repamusoro reHigh Court kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.